Mumashoko awo enyaradzo kuvanhu vange varipo pachiitiko ichi, mukuru wezveutano mudunhu reMatabeleland North, Dr. Nyasha Masuka, vati vane hurombo zvikuru nekushaya kwakaita vanhu 21 ava vari munzira yekuenda kubasa. Vati hama neshamwari dzevafi dzinofanirwa kuwana nyaradzo kubva pakuti vanhu vakashaya ava ndevamwe vevanhu vari kuita basa rakakosha chaizvo mukurwisa chirwere chemalaria nekupfapfaidza mishonga munzvimbo dzinenge dzine humhutu. Muzvare Latiso Dlamini, vana vemukuru weCivil Protection Unit mudunhu reMatabeleland North, vapawo mashoko enyaradzo vachizivisa kuti hurumende ichishanda pamwe neInsurance Council of Zimbabwe pamwe nairo boka ravo reCivil Protection Unit iri kupa chiuru chemadhora pamhuri yega yega yevanhu vakashaya. Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vati rubatsiro urwu harungakwanise kudzora vafi, asi vati vanokumbira kuti hama dzevafi dzitambire rubatsiro urwu senzira yehurumende yekuvanyaradza. Vapaul Makiwa, vanove munyori wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaudza Studio 7 kuti tsaona yakaita seiyi inofanirwa kuyeuchidza hurumende kukosha kwekuve nehomwe inobatsira vanhu vanenge vawirwa netsaona.
Tine chikumbiro chatakakumbira kare kare kuti pave neroad disaster accident fund, kuti kana ichinge yaitika vanhu vana maprivate vehicles vange vachibatsirikana. Inoita kuti zvakadaro zvinge zvichiitika kuti zvibatsire ruzhinji rwedu. Zvakare tiri kuti kuna avo vane dzimotikari maoperators, ngavaservise motikari dzavo sezvo takuenda paholiday. Navachairi tinoti fambawo zvakanaka, regai kunyanyomhanya sezvo migwagwa yedu inenge ichitsvedza. Zvakare regai kukrosa nzizi dzinenge dzakazara. Ongororai upenyu hwenyu neupenyu hwavanhu, chengetedzai upenyu hwenyu nokuchengetedza mbacha kuti tive nezororo rakanaka.
Vanhu vakashaya nemusi wemugovera ava vaive vashandi pasi pechirongwa chekudzivirira chirwere chemalaria, uye vaive munzira yekuenda kunofirita mushonga wekuuraya humhutu munzvimbo yecholocho. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati tsaona iyi yaibata nyika yose kana kuti national disaster, izvo zvazopa kuti hurumende ibatsire mhuri dzevafi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.